ndango tipane zvakanaka zvaitwa na vamugabe kwaita zvimwe zvindango soropodzeka chinhu chandiri kuona chakati nake mukabineti ndechekuti vanhu vakaita kunge vana Walter Chidhakwa vapiwa Ministry of Mines kuministry yemigodhi uko tinoona kwakagara kuchinetsa nenyaya dzekuti panga pasina kunyatsoongororwa kuti mari dzaibva kumigodhi dzanga dzichifamba sei uyezve kumigodhi ikoko kwakuine yatinotiyo transparent here pachirungu saka Walter Chidhakwa somunhu wandinoziva akamboshanda mumabhizinesi ndinoona ari munhu wekuti akapiwa mukana anokwanisa kugadzirisa zvinetswa zviri ku sekta yemigodhi iyoyi chimwezve chandinangoti chakati nakei ndechekuti kuministry of indigenization and economic empowerment kwaendeswa ivo vanhema vanhema munhu wekuti tinoziva kuti munhu wekuti munogona kutaurirana muchinzwisisana uyezve munhu wekuti haanyanyopinza nyaya dzematongerwo enyika mukufambisa basa rake rehurumende saka ndinoti vanongakwanise kunyatsoshanda zvakanaka kuministry of indigenization and economic empowerment ikoko asi kune zvimwewo zvinetswa hedu zvatiri kuona mukabhineti iyoyi
zvii zvimwe zvamuri kuti zvingangokanganisa zvinhu
vajonathan moyo kudzoka kwavaita kuministry of information iko tinoziva kuti pavakange ndenge vari kuministry ikoko munhu akaoneka achivhara mikana yevamwe vatinoti maindependent media practitioners kunyange vachishanda muzimbabwe saka vakaramba vachiita izvozvo ndiriona chiri chinhu chinotidzosera kumashure.